hii cho kwa dijonga mama wedu comrade design chaura ya va dzoka kuna vamwe va dzoka kumusha ndoda kutaura kudaro kuti zvakaitika pa mutsi panapa yapura iyi kwa kune mutsangano wakati nawo webato redu kuchipinge vakabuda pachena vachitaura neutungamiriri webato wemanikaland province vana honorable David Chinini vanova ndivo chairman vedu vokumanikaland province zvikabuda pachena kuti mumwe wedu munun'una wedu comrade wedu Pishai adzoka kumusha. Saka ndinoda kuvatambira ndakamirira bato guru ravanhu kutungamirirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai bato reMDC. Pishai tinomuziva semukomana anoshanda zvine simba zvino mutsindo. Tinoti kwandiri ndinoti munin'ina Pishai, welcome back home. Wadzoka dzoka uyamwe wadzoka kumusha. Saka tinoda kutenda zvikuru tichikurudzira vamwewo vangavambobuda mumusha baba Tsvangirai vane mwoyo murefu, vane inonzi big tent muchirungu, munhu anoregerera, munhu asina chinya, munhu ane mwoyo wakanaka. Kana muchida kudzoka dzoka henyu, gonhi rakavhurwa, musuwo wakavhurwa, tokudai mose.
Vateereri vangada kuziva kuti vamuchauraya vari kudzoka vachitangira papi mubato?
Chakanakira bato redu jonga hatinyanyo kutaura nenyaya yezvenzvimbo. Tinotaura nenyaya yekuti bato rakasimba here kupfuura chinzvimbo chine munhu. Saka kana vadzoka kudai zvinenge zvaakuutungamiri weprovhinsi yekumanikaland zvichisanganisana nekuti ivo bhuranji ravadzoka nderipi, wadhi yavadzoka nderipi. Munoziva imi kuti vaimbova nhengo yeparamendi, vaimbova memba weparamendi. Saka tisingazivi kuti vachada kuti vapinde here mumastructure kwavaimbova kumakoni kana kuti voenda kuchipinge. Izvo zvinenge zvaurongwa hunogadziriswa nemastructures emusangano mudunhu remanikaland. Asi hazvina basa kuti munhu adzoka achida chinzvimbo. Aiwa, isu tinoti munhu adzoka mumwe wedu. Zvinzvimbo zvinhu zvinongozoitikawo zvazvo, tinongoti muchirungu handi icing on the cake. Zvinenge zvaakuvatungamiriri venharaunda kuti vaone kuti votanga vari pachinhano chipi, votangira mubhuranji here, votangira pawadhi here, votangira mudistrict here, vopinda muprovhinsi here. Isu chatakanakira tine dhemokirasi, hatidhikteti kuna vachimini sachairman weprovhinsi vamwe vavo kuti vamushaura zvavadzoka tivapai chinzvimbo ichi kana kuti musavapa chinzvimbo ichi. Kwete, zvinzvimbo zvinopuwa navanhu.
Vanhu vakaitawo savamuchauraya vari kudzoka panguva iyo bato renyu riri kutarisirwa kuumba mubatanidzwa nemamwe mapato. Zvine zvazvinowo kusimudzira here kana kuti yatingati kubhusta?
Ndinoona sekuti zvinhu zvakanaka nokuti isu takagara tiri bato guru, bato ravanhu. Mukaona vamuchauraya nevamwe vedu vataimbova navo vari kudzoka vakawanda, zvakaita vana Comrade Paul Madzore navamwe vakadaro vari kudzoka, vanhu vagara vari vana vomusangano. Saka tikangoti vanhu vari kudzoka kumusha, mushona tinoti munhu ati hanzi dzoka uyamwe, hanzi kusina mai hakuendwi. Saka zvinotibatsira pakuti zvinotaridza kuti bato raakusimba zvarakanga rakaita kubva richivambwa muna 1999. Saka tichiti kwatiri tee tingoti vana havo kavanenge vambobuda. Zvinoitika mumhuri, kupokana kunoitika hiye nzeya, asi hazvirevi kuti kana vanhu mapokana matadza kutaurirana mumba mava kuvengana musha waputsika. Kwete, kudzoka kwemunhu kumusha ndomuka chero mubhaibheri. Tinoona mwana akanga amborasika aenda, paakadzoka wakatourayirwa mombe nababa vake kunzi wauya mwana wangu wadzoka. Ndo zvatinoita kuMDC, tinotopembera kuti wadzoka kumusha.